Vamwe vakuru muhurumende vanoti hurumende yave kuda kuedza kudzora dhora remunyika zvishoma nezvishoma mushure mekunge governor wereserve bank of zimbabwe Dr. John Mangudya vati vari kuedza kuita dzimwe hurukuro nebhanga reAfriExim bank rine muzinda kuEgypt kuti vakwerete imwe mari yekuedzera pamadhora mazana maviri yemabond notes ari kutenderera munyika pari zvino. Mutungamiri webhanga reAfriExim bank vaBenedict Orama vakaudza vatori venhau kuKigali Rwanda kuti vakagadzirira kushanda neZimbabwe. Asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi hadzina kuwirirana kuti kuda kuwedzera mari yemabond notes kungabatsira here. Pavakaparura mari yemabond notes mukupera kwegore rapera, Dr. Mangudya vakati iyi yainge isiri mari asi kuti zvainge zvakangonangana nekubatsira vanhu vanotengesa zvinhu kunze kana kuti export incentive. Vanotungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti vaMangudya havasi kutaurira nyika chokwadi pamashandiro emabond notes.
Dano iri riri kurakidza kuti pavakataura musi wa 4 May 2016 vachiti varungoisa a temporal instrument inonzi mabond note in the form of an export incentive inenge isiri mari kwaive kunyepa. Izvi nokuti zviri kuprova zvataitaura paya kuti iyi mari inenge ya permanent.
Vabiti vanotiwo chiri kupa kuti mari ishayikwe mumabhanga inyaya yekuti hurumende iri kungokwereta mari asi isingakwanise kuidzosera.
Kune dzimwe nyika kana uchikwereta unokwereta kuti uvake mugwagwa, unokwereta kuti uvake madhemu, unokwereta kuti uvake mapower stations, because future generations will use mugwagwa, will use national railways, will use magetsi. So unenge usina kuprejudisa mafuture generations, asi apa tadzoka kuti taita mazitsotsi.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira nyaya dzedzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano.
Harisiri danho rakanaka. Patakatanga bond note, vaMangudya vakati mari yebond note vari kuiunza nekuti vanoda kudzivirira kubuda kwemari kunze kwenyika. Kutaura kuno, bond note riri kutengeswa kuJohannesburg, bond note riri kutengeswa kuBotswana, Zambia, Mozambique. Kana uchiuya kuZimbabwe unopuwa bond note kuti heyo mari yako uri kuenda kumusha ende unoshandisa bond note. Bond note rako tokanganisa kuti mari ipinde muZimbabwe nekuti dai pasina bond note pakadai pasina mari iri kubatwa ichiri kunze kuti gare vanhu chitrade bond note. Bond note dzakaitaura kuti yafana nelipistikiriswa padachika kuti rinake, harisi rakanaka dachika.
Dr. Mugano vayambirawo kuti kuda kungodhinda mari kuchazokonzera matambudziko makukutu kunyika.
Asi usakanganwa kuti vachinamasa vakadya $4.4 billion. Yanga iri mabhenge vaitengesa matreasure bills. Gomba rakacherwa nevachinamasa. Saka imaisa 400 mira mugomba imomo aungarizadzika. Panda $4.4 billion kuti idzoke bhenge mumabhenge. Iri rakatorwa nevachinamasa vebhadhara masalaries. Ende varingoramba vachingotora kutaura kuno kumureserve bank mune $1 billion. Tichiona magwara abuda nereserve bank overdraft yakadyiwa nehurumende. Saka inochinja sei dambudziko remari.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mutedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti kuwedzera mari yemabond notes kunogona kubatsira nyika.
I think bond note mawira yakaita it was very well accepted Milan. Yasenza zvakanaka ikabatsira zvakanaka, but namo iripo ndeyekungoti 200 million yanga irimo haisi enough kuti irambe ichingotenderera munyika. Of course haisi iyo yose inoramba irimo, unowana pana vamwe vanonunzwa-tunzwa dzinotorawo mari dzichibuda nadzo kunze vachinoita zvakanaka. I think zvinhu zvatova long overdue zvokuti de vaipamidzira kana kusvika kuhafu a biliyoni zvinotoita nani.
Zimbabwe yakatanga kushandisa dhora rekuAmerica nedzimwe mari dzakaita serand, pound, yuan nedzimwe mushure mekunge dhora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukari akamboona.